Penda mufari nemuno wasere wako ndakashika ndakagara kuti ndichakuta kuti izi asisi zvako unosifoserei asina vibe haisi type chaka life say asina vibe haisi type chaka life msiye.